nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi weshondo kubvumbi 19 2020. Makaterera go studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus.
Saka ndatotadza kufema chekunge munhu ndakatobuda furo, you know, mataya kunge uri kutoita kunge munhu aisi sesi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvese.
Pona kuriranwa nyoka menyu pakati pekanzuru nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vazivisa kuti mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba awedzerwa nemamwe mavhiki maviri kusvika musi wa3 chivabvu senzira yekuedza kurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus. VaMnangagwa vati zviri pachena kuti mavhiki matatu avainge vatara uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hutori kuwedzera. Vatiwo Zimbabwe haisati yazadzikisa zvose zvinoda kunzi zviitwe neWorld Health Organization kuti vanhu vachinzi vatange kubuda mudzimba dzavo. Bazi rezveutano razivisawo kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus wawedzera kusvika pa25 mushure mekunge mumwe munhu abatwa nechirwere ichi kumaNicaland. Asi pane vanhu vaviri vari kunzi vapona kusvika pari zvino. Vanhu vatatu ndivo vafa nechirwere ichi. VaMnangagwa vati havo vemakambani emigodhi vanofanira kutanga basa mushure mekunge vashandi vose vavhenekwa. Vatiwo makambani akakosha munyaya dzezveupfumi anofanira kuramba achiita basa. Vaenderera mberi vachiti bazi rezvemagariro evanhu richabatsira vamwe vave kunonga svosve nemuromo pari zvino. Vanhu vakawanda vari kuudza studio 7 kuti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo vasiri kukwanisa kuzviitira mabasa. Ngatinzwei mashoko avaMnangagwa atatumirwa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown that were recently announced by World Health Organization. Guided by these realities, government has decided
tawedzera mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kwemavhiki maviri
by a further 14 days. That means the national lockdown, which would have
tatsatsas dzadzikisa zvose zvinodiwa kuti tirwise chirwere checoronavirus,
another 2 weeks up to 3rd May 2020.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa atapiwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ko zvaitwa izvi zvinobatsira here? Tabata mumwe chiremba Dr. Brighton Chireka.
Tinozvitambira zvaitwa nemukuru wenyika zvekuwedzera mazuva lockdown munyika medu, nekuti tinofanira kutarisa kuti takambopindire chii munhau yekuita lockdown. Nhau yatakapindira mulockdown ndemekuti tikuwane nguva yekukwanisa kurwisa chirwere checovid-19. Zvinoreva izvokuti tinofanira kunge tichiwana kuti vane chirwere ichi tavatesta, vane chirwere ichi tavatsaura kuvaisa kune dzimwe nzvimbo, tadzivirira kutapurirana kwechirwere ichi. and also zvipatara zvedu zvave ready kutambira varwere vanenge vachida kuti vapinde muzvipatara. Pari zvino tikuona kuti Wilkins tikugadzira, Parenyato tikugadzira, St Andrew kugadzirwa, zvichireva kuti maningirini edu ave padhuze kuda kuti ave ready kutambira varwere. Saka pari zvino hatikwanisi kuti kurumbidze kuti tibvise. And also tikuona kuti chirwere ichi chakutapurirana hachangobva kuti vanhu vari kubva kunze kwenyika chete, asi kuti chi even muno muti akutapurirana.
Ndezvipiwo zvimwe zvamafarira pamashoko avataura?
Chakafara ndechekuti pane zvimwe zvaopenwa kuti nyika isafe nenzara. Mining yaopenwa, and also manufacturing yanzito, and then my essential service and ano continue. Izvave kwatiri vanhu veZimbabwe kuti pane zvimwe zvinhu zvatinofanira kuti titambire zvinenge zvaitwa zvakanaka. And then ndinofarira kuti pataurwa nyaya yekunzi hakuna vanana chiremba vanana mukoti vedu vachange vachishanda vasina zvekudzivirira. Tanzwa kuti vati vachaisa mari yekuti vanana chiremba vedu va protect. Ndozvatinokumbira kuti kutaura uku ngakuchiitwa action, tuone zvichi mari ichiendeswa ana chiremba vedu vachipiwa zvekuti vaita se vakwanise kurwa nechirwere ichi. Hatidi kuti tiwanike tichiluza ana chiremba vedu.
Dr Brighton Chireka vanga vachitaura vari parunare kuBritain. Mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention anoratidza kuti vanhu vafane chirwere ichi muAfrica vave kudarika chiuru chimwe chete nemakumi mashanu nemashanu. Vabatwa nechirwere ichi vave kusvika zviuru makumi maviri nechimwe. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ichi wadarika mamirioni maviri nezviuru mazana matatu pasi rose. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana nemakumi matanhatu. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose vanodarika zviuru zvitatu nezvipfumbamwe. Muzvare Betty Makoni avo vakavamba sangano reGirl Child Network vanoti vave kunzwa zviri nani mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vari kuBritain. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine chitsama zvashaya kuBritain nenyaya yekuda kwechirwere checoronavirus ichi. Ngatinzwei hurukuro yataita namuzvare Betty Makoni.
Inini kutanga musi wa 3 March ndakangotanga kutonhorwa miri wangu ndichitemwa nemusoro zvakaoma, asi ndakambenge ndati pahuro pamba chiti pakandibata poita kunge pari kuvava zvekuvava zviya zviya, asi ndichingotora neibuprofen ponyara. Saka ndakangofungwa kuti hai fluo. Saka matangira angu ndekungoti miri wakazongo ndichingoti ndikangobva kubasa nongosvika ndoita kunge munhu uya ari kuda kukolapsa, kuneta miri wese wangu wakangoneta miri wangu. Saka ndo matangira andakaita mbanangoti ha pamoi flu munozi andamboisa zvekuti corona, of course ndandanzwa mumanyuzi.
Asi pamakazotanga kunzwa kuti pada ichi hachisi chikosoro chemazuva ose, zvii zvanga zvaakuitika?
Zvaakuitika ndezvekuti ende ini ndiri munhu wekuti handikosore zvokungokosora zviye zvokungoti ndaita chikosoro. Saka pandakazoona chikosoro chaita kutoenderera zvikutongoenderera zvekuti ndinokosora zvekukosora zvezviya, nepekuti pahuro paipai pamba chiita kunge pari kuramba pachidzika uchienda pachese. Asi Thursday, musi waThursday kuna na 16 March uku ndo pandakazotadza kufema manje. Ndangoerekana ndati ba kuita kunge pahuro pangu pane kongirita. Ndo pandakabva ndangotanga kuti ndatadza kufema. Kwakufonera chiremba wangu pano padhuza vandititsanangurire zvese pafoni bvangoti hai korona. Saka mva ndangovhunduka kuti ha korona ndochii. Saka ndobva ndazonzi ndifonere NHS 111. Saka ndandatotadza kufema. Kutotadza kufema chakunge munhu ndakatobuda furo mataya kunge huri kutoita kunge munhu aisa sefi aiswa mumvura otanga kubuda kunge munhu akuda kutoenda zvezvi. Ndopandakatoona kuti inga urwero wakato masina andato pinda myself isolation in paper in chimbuti minor symptom saka ndoma itikira zvakaita ndakatanga kupupa nge munari kupupa furu
saka apa makazo rapwa sei pana ana chiremba vakauya here kuzokutorai kumba manje
zvakazoitika ndezvekuti ndafonera ku NHS 11 kuyakuya vakabva vangoti ambulance nokuti ambulance inongoya ine zvese zvakangokwana vaine maoxygen avo maswa bawo zvese saka vakangondono ndiri pamba because ndandatozvisa self isolation man ichi muswe china manje saka vachisvika ndokuona inga maoko ari kutongochinja nezvimwe zvinhu but vakandiona vacho vakanditi handisi kesi hangu yekuti ndoenda kuhospital votora matest omboenda ndakasana ndichitongofema zvakanaka but ndatongoti garei garei manje ndopa zvakatanga futi kuzarirwa kuya kuya hakwa kutonga hevhiev saka nesaturday ndopakazofona chiremba achiti hano tine matest results ari positive saka taakukuisai paantibiotic asi hamusi munhu wekuti unokwanisa kupinda muhospital zveventilator aiyo nokuti uri kutaura nokuti ndanchitiri kutaura nandiri munhu wekuti ndikafema zvombotizii ndikafema zvotizii saka pandakazonzi emergency manje kutumirwa antibiotic vakuda kutreata yevanoti secondary infection yakabva yasvika pafarmasy pedu yakauya through Basildon hospital ndiri pamba pana ndokupiwa antibiotic it was a heavy dose ndopandakatotanga kunzwa gararwa manje raakubuda kubuda kubva pachesi papapa pakuita ngori kubuda madziwa yero ndopandakabva ndotangisa kufema saka ndorombora ndakangoita rokungoti right time ndakangowanawo mushonga uri right nguva iyoyo chiremba anga achiita mavideo assessment ake ndakaita raki stereki because akatanga kutambira foni yangu yeNHS 11 akazviona kuti kufema kwangu kwangu sisiri right asi ndanditori munhu anga achitori nani compared nevaivi vaikutoti kutofema anga asatofemi vakangotaura chete vakauya kuti hazvisati zvapinda mapapu chichiri pachesti panapa chesti ndo yanga yaitwa infected kunyanya
muzvare Betty Makoni avakavamba sangano reGirl Child Network vachitaura vari parunare kuBritain vanhu vanorarama nekutengesa mumigwagwa muHarare vari kuchema chema nekupwanywa kwenzvimbo dzavanotengesera kumbare neHighfield hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo kana gurukota rinoona nezvedunhu reHarare vaOliver Chidhau kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo asi tabata meya weHarare vaHerbert Gomba
so taseta timu iri kuongorora kuti zvaitwa zvabvumidzwa nani ndinokudzai kuti kanzuru yaane nguva isingamite saka haina chayakaautoriza sesito Harare
asi kava Gomba pose pafa munhu apa ashaike muroi hapana here mamwe mapazi ehurumende kana kuti vaya vanonzi joint operation command kana kuti joko vanogona kunge vati izvi zviitwe
but handikakwanisi kupindurira mamwe mapazi anoona nezvesecurity mukati menyika mandibvunza nyaya yejoko handikakwanisi kupindura kuti joko yakarongei yakamita ikaitei but chandinonzwisisa ndechekuti kanzuri inokwanisa kunge isina kuita decision asi kunogona kuitawo mamwe mapazi anenge ari mukati menyika kana muHarare Metropolitan Province vanokwanisa kunge vane urongwa hwakaita
saka sameya muchaita sei kubatsira vanhu ava
chandingaikutaurirei pane zvino ndechekuti seguta reHarare ndapa town clerk wedu yatingati runyorwa rwekumuti aronge pachatengeserwa nevanhu zvabviswa izvi misika yenge ichizorongedzerwa nevanhu kana vakutengesera kana COVID yapera naizvozvo ndakumbira tangula kuti vanhu ava vasatambudzwe zvakanyanyisa vatsvagirwe pekutengesera pakanaka ende ndinovakumbirawo zvakare kuti kana vachinge vaudzwa nekanzuro pekutengesera ngavaendese ipapo vanotengesera ipapo vasaende kunotengesera nzvimbo dzavasina kunge vakataurirwa nekanzuro yeHarare ende izvi zvichazviita maringe nedonzo redu rekubatsira varombo vanotambura nevamwe vanenge va kusangana nematambudziko vakaita sewaya.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo mukuru urimwe sangano rinomiririra vanotengesa migwagwa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamewo wadzai.
Nezuro apunyika yaipemberera zuva reIndependence, kanzuru yeHarare yakaparura chirongwa chokuenda kundodestroya mamarkets ekumbare panotengesera mainformal traders kumbare. Saka zvakangoitwa izvi tisina ruzivo kuti zviri kubvira nekupi. Tichiri mukutonyunyuta neizvozvo zvakaitwa nezuro, nhasi taona vachimhanya kuenda kwamachipisa uko, vari kubvarura bvarura panoshandira mainformal traders. So nezuro yanga iri kumbare, nhasi ndepamachipisa. Tiri kushamisika kuti zvinoitwa sei izvozvizvi, zviri kufamba sei, chii tanana kusvika pakuoma mwoyo kudai sei sevanhu munyika muno.
Tambonzwa meya weguta reHarare vanenge vari kuti ivo izvi zviri kuitwa nehurumende nekuti pari zvino masimba ese aendeswa kuhurumende. Ndozvamuri kunzwawo here?
Isusu hatigoni kuzviramba kana kuzvibvuma zviri kutaurwa nameya, but chokwadi chatingoziva ndechekuti mota dzataona dziri kuuya dzinenge dzine mapurisa ekanzuru. Probably madirectives achona vari kumawana kuhurumende sezviri kutaurwa nameya, but vanhu vari kuparura chirongwa ichi vatiri kuona mapurisa ekanzuru so far. Kuda mweya vane mamwe maziviro atisiri kuita isusu semaassociations anoshandira mainformal traders. Tanga tisina ruzivo nezvazvo, saka hatina information yakazara kuti then kana iri hurumende zvinenge zvichitoreva kuti hazvisi kufamba nenzira yakanaka, nokuti zvinhu zvatinofanira kunge tichiziva. Onai vanhu vasati vatombowana kana even mari dzacho dzinofanirwa kubva kuhurumende yacho kuti vaone kurarama, yoenda futi yondoputsa zvinhu.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, vasamwe wadzai vari parunare muHarare. Mutori wenhau webepanhau reDaily News, Gift Piri, ashaya nhasi mangwanani kuchipatara cheHealth Point kuAvondale muHarare. Piri anga ava nenguva yakareba achirwara. Vatori venhau vakawanda vati vari kushushikana zvikuru nerufu urwu. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemuteereri mukuru weStudio 7, chizvarwa cheZimbabwe ari kuSouth Africa uko, vaDonald Mamboma. Ndabatira Mamboma kuti tinzwe kuti vari kurarama sei kwavari kuSouth Africa uko. Panguva iyo South Africa iri pakati pechirongwa chelockdown, icho changa chifanirwa kupera chinapfuura, asi mutungamiriri wenyika iyi vaSiro Ramaphosa vakaona zvakakosha kuwedzera mazuva pachirongwa ichi. Ngatiendei kuna Vamboma kuitira kuti tinzwe zvizere. Vamamboma, ndino mugamuchira muchirongwa chedu maakadini.
Ndinofara mukoma naiti makadini wenyuko.
Aiwa, tirinani. Ndimika muri pakati pechirongwa chelockdown kuSouth Africa uko. Tinoziva kuti chirongwa ichi changa chichifanirwa kupera chinapfuura, asi mazuva akawedzerwa nemutungamiriri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa. Chiudzeiwe kuti chii chakaita kuti vawedzere mazuva aya.
Chakaitika mukoma ndechekuti vakatarisisa nehurumende yavo vakaona kuti denda rechigwere ichi rari rasvika pakati pamazuva makumi maviri nerimwe ranga vadara pakutanga. Saka ivo ongoro yavakaita ndeyekuti vanenge vakaona sekuti hapana kana shanduko kubvi zvakanaka, ndosaka vakazenge vakuwedzera mazuva aya tumwe tichimbiri pamusoro, nekuti vakaona sekuti kudai vakakasirika kuti vanhu vadzokere kubasa.
Tichuona ukiipa chile wanu wakawanda varukusha ya South Africa uyezo ya kubatwa chilo ere ichiche coronavirus nema ondore nyumungati mazwa ya acha weze roje kare kwa
wera angutu ino ndona tafuti sichaneka kutewa wezele ino wano kuna angiwa shida wale urume enje kati kutewa wezele mazwa basha chinete ino kuchinchona wiko zemba kata kani nyaya kutamba wa kresho kata nidi mwosa ninyaya ya mwantasa kiyorolitenge siwa nda kiyorolitenge siwa chanda angu kuna kuita nile kuchi waaay tose wano basa shia wa shuma masika na shia na shia na shia na
I'm going to go to the South Africa. Wana mchana yekutenga chikafu
mchana yote ni atavarwa kuma waidi mchia unako wonga inda mchua mabasa minda kia kituwa mnuo mchua tamata urazi mchua mapepani na zidi meta wakawanda kata mashini zia wana uzokwanda kita mkana mkinda mbasa ninga ne mapepa kutana wakili kubasa waru kuna mkata mashini zima mbasa ndi mkuti mungu kituwa ya mkuru mkini kipao kata parisi ino kata uuma zika iti kuti kutu mkuri mba hasili mungu na sunda mkutenda mkutikura kena ngana
chakaona chungamiru wa South Africa wa siro na maposa wa chiti wa change wa chita iyo ya wanochi mobile testing kwa muri kura Senbeg matima sanga na nazo eresu
chata sanga na zendungo hiwa wangu chishi ikuwa santa na kwa kule pande ukara asa za shika asi jino suki wanawe zimbabu wakawanda wa rukunga amba isu suone kuchi na mwani wani kushifasini kukuni muna msa kutikana mkumishini ine ye kujangi wili ino chaewa wazo sinya tukende kika nini shini mwete taka mwana kuki zichangu chita wa shoka ina angu pa changu kana kutu njiwa uya angu atifungu kipa ni tapiti mwana ku
Nguwa njea jikana na wama mboma Tichipeta chirongwa chedu Nda anchikumbro kumu kande macho Penye kupensira kune Morie Zimbabwe
Ya ndinga mkuti wana ose Zimbabwe ndati mshinge yukio buda Mbuda mshibere chakifungu ti Kani kaka wanda kata kasa Kala kata kani kanga njia jeno Kika mbutanga na hizi mata mbi Kata mbi kwenye ngele mbaya Kila kata 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 kata
Aiwa achakunza zvakanaka vamambo matino tenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu.
Aiwa nakenda kwa muzi chaizvo mukoma maitimu uye unenge yakanaka mugare kure social distance ikoko kuAmerica.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni Mike Hove 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe panapa panepfenyuro yeStudio 7 musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kupa chirongwa ichisemazuva ose zvisinei muri Zimbabwe. Ngatisanganei pachirongwa The Connection. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter uyezve paInstagram at BigMike3 BigMike3 ndiyo username yangu. Chino bururuka chino mara muri Zimbabwe nguwa yangu ndiyo ajikanana anokoneka ine mfaro ndini wenyu Mike Hove tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu unondipa simba. Jesu simba rangu simba rangu Jesu simba rangu unondipa simba.
Maneru vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, tinozangana zve muchikamu chedu chezvechitendero. Tichingori takatarisana nedambudziko rechirwere checoronavirus, chirwere chakonzera kumbomiswa kwekusangana-sangana nekuungana kwevanhu, izvo zvaisa musengwa mukuru pavatendi vanofarira kunamata vakaungana. Nasi tina mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City kuti vatiudze mafambisiro avari kuita zvinhu panguva ino.
Reverend Garikai, muri kuzvifambisa sei mukereke menyu?
Pakangotaurwa nemutungamiri wenyika kuti tisange tiri kuungana, takazvigashira saizvozvo tikatanga kuungana tiri mumaboka edu madiki madiki atinoti masection izozo takazviita musondo rimwe chete sondo rakatevera hatina kuzokwanisa kuzoungana mushoma watakanga taisa takazonge takungoitira tiri kuma tiri kudzimba kwedu kwatiri kupota tiri kuparidza tiri kuita malive streaming ariko nekupota tichiparidza kuburikidza nemawhatsapp iwaya kupota tichiisa pamafacebook zvakare maboka madiki akafanana nevakomana vasikana madzimai nevarume vese chatiri kungoita kungoendesa zvidzidzo kungoendesa nemharidzo mumagurupu avo avakafoma ndizvo zvatiri kufamba naizvo mukati mekereke medu
vatendi venyu vanofungei nemaitiro aya sezvo vanga vajaira kuungana pamwe chete sekutaura kwamaita
ichokwadi vawande kuti mukati menguva dzino ndinodayira kuti vatendi vakawanda vakabatikana nekuti hatisi kusangana kudayira kuti zvinhu zviri kunetsa nekubatikana zvizhinji zvimwe zvese tingaregedze kuita asi munoziva kuenda kunoungana zvinodayira kuti kunokanganisa zvinhu zvakawanda nekuti pataipota tichienda kunoungana munguva idzodzo sevatendi munenge muri kupanana kuvekuridziro kuti munhu akaremerwa akasangana nevamwe anowana kusimudzirika odzokera kumba kunzwa zviri nani asi zvino nokuti hatichakwanisa kusangana ndinodayira kuti vatendi zvinhu zviri kuvashungurudza asi chandinonzwisisa ndechekuti haisi nguva yekutanga iyi kuti vatendi vavatadze kuwana nguva yekunge vari kusangana yekunge vari kunamatira vari mudzimba tikatarisa kunyange nemushoko ramwari munguva dzino dzekutambudzika kwajesu kwanga kuri kuitika patanganga tiri pandiri kufara kuti mwari vakatiwanira mukana wokuti tipinde mukutambudzika nguva yajesu paari kutambudza munguva yekunamata munguva yedu yatinotarisira kuti yanga iri nguva yedzikinuro saka chiri kunyanya kundifadza ndechekuti takawaniswa nguva yekunge tiri kunamata tiri mudzimba dzedu idzodzo tindai nemukati nekuti pane zvavanenge vakuda kugadzirisa saka ndiri kufunga kuti vatendi ngavachingogashira kuti mwari pane zvavari kuita zvatinodayira kuti mushure menguva inoyi pane zvakanaka zvatichaitirwa namwari kunyange ivo jesu kristu vakuenda vanotosiya varayira vadzidzi vajesu nekuda kwekuti upenyu hwavakanga vasara nawo hwakanga hwaakutyisa vakati chiendai kujerusarema kana maenda kujerusarema musabude kujerusarema kusvikira mazogarwa namweya mutsvene saka ndanga ndiri kufunga kuti munguva ino yatiri kurarama inoyi tiri munguva yakafanana nevadzidzi vajesu pavanga vari mujerusarema nekuti kwanga kuine zvinotyisa zvanga zviri kunze zvandanga ndiri kufunga kuti izvozvo zviri kutyisa zvekorona zviri kunze ngativogara mukati asi tozobuda kana mweya mutsvene uchinge watigara taakugona kuenda kunozvimiririra tozobuda nguva yekubuda ichasvika saka ngatimbogarai tichiteerera nekuti hakazike kutanga kuti vanhu vanombovharirwa mukati mazvita
nemashoko iwayo abva kuna mufundisi Fatima Garikai veUnited Methodist Church Harare Inner City ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare zvondo rinouya apo tichikuunzirai zvechimwe chirongwa chezvechitendero ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa wowedzera nemavhiki maviri mazuva ekuti vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa coronavirus. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuBritain chotaura nezvekubatwa kwacho nechirwere checoronavirus. Pona kuranwa nyoka mhenyu pakati pekanzuro nehurumende pakuti ndiani ati mimwe misika ipazwe muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
kwezikati senda baku VOA Ndebele.